Hurumende kuburikidza nebazi rezvemaindustry nekutengeserana, sangano reZimbabwe Evidence Informed Policy Network kana kuti ZEPNET uye sangano reZimTrade yaita musangano wakakosha muHarare nhasi wekuedza kuumba hwaro hwekukurudzira kutengeswa kunze kwenyika kwezvidyiwa kana zvekudya zvakare zvinowanikwa munyika kana kuti maindigenous foods. Chirongwa ichi chakanangana nekukurudzira mabhizimisi ari kuitwa nemadzimai kunyanya. Mukuru wesangano reZEPNET vaRonald Munatsi vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakosha kuita musangano uyu kuti varovanise masoro kutsvaga nzira dzekuona kuti vangatengese sei zvinhu izvi kunze.
Generally, such products takaona asiri kupromotwa, especially when it comes kuti atengeswe sematengeserwo ari kuitwa maproducts asiri indigenous.
Ko, zvii zvikafu zvinenge zvichitengeswa kunze? Amai Pamela Muzenda, vanova mukuru munyaya dzekutengeserana kuZimTrade, vanotsanangura.
Tiri kutarisa michero inenge baobab, kana kuti mauyu. Tiri kutarisa vana chakata, mazhanje, masawa, kana vanoti mawanu masawa, miriwo inenge vana nyeze.
Zimbabwe kazhinji inotengesa zvinhu zvakaita sefodya nezvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda. Asi zvinhu maindustry aya hazvina kumira zvakanaka zvichikonzerwa nemisika yekunze isinawo kumira zvakanaka. Mitengo yefodya uye zvicherwa inenge yakati dererei. Ko, zvidyiwa zvechinyakare zvingabatsira here munyaya dzekuwedzera zvinotengeswa kunze? Amai Muzenda vanotsanangura.
Ndinoona maindigenous products edu achitengeseka chaizvo kunze kwenyika. Pakuti kazhinji munozava mazuva ano kunze kwenyika vari kukurudzira zveorganic products. Vari kukurudzira zveutano stress. Saka vada maproducts anokura asina machemicals akawanda asina chi. Saka muchaona kuti most of our indigenous products anongozvikurira ega.
Asi vanowedzerawo kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti nyika izokwanisa kutengesa zvidyiwa zvechinyakare izvi kunze.
Isusu chatinotarisa, tinotarisa kuti maproducts ako anotengeseka here kunze kwenyika. Muchaona kuti maexport markets edu ane marequirements ainawo aunofanirwa kutanga wakwanisira kana kuti wakwanisa kuita kuti product yako inge inokwanisa kupinda munyika iyoyo. Zvakafanira kune zvinenge macertifications avanoti like maybe vanotumira vanhu kana kuti iwe muno unoinvita vanhu vanoongorora maitiro aunoita basa rako nemaprocessor aunoita kudyika kwacho kusvika package kusvika wazvipakeja.
Vamunatsi vanoti semaonero avo pane mukana wakakura zvikuru ndokusaka varonga kuita musangano wanhasi.
Kana tinangotarisa nevanhu vari kuda kutengesa chinhu, but tanga tichitarisa the whole value chain from production up to the consumer. And takatoinkludewo futi even vanhu veenvironment tichiona kuti vanokwanisa kuprodusa zvinhu in a sustainable way without damaging the environment.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakaita saDr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe dzinoti iri danho rakanaka chose, asi pane zvimhingampinyi zvinogona kuwanikwa.
Hongu zvinogona kubatsira, asi maonero angu I think market inogona kuita shoma, nekuti zvimwe zvatiri kuti maindigenous zvatiri kudya munomo vakaenda kune dzimwe nyika zvinogona kunge zvichiwanikwa.
Hurumende kazhinji inoti chinopa kuti itadze kutengesa zvinhu kunze kwenyika inyaya yezvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica uye nyika dziri mubatanidzwa weEuropean Union. Asi vanopikisa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU PF ndiko kwapa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.